Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, ndira 31, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma chikwata chevanhu 26 chichashanda savana chipanga mazano kwavari kana kuti Presidential Advisory Council. Madzimai nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika vanopfeka mbatya nhema senzira yekushoropodza kubatwa chibharo kwevanhukadzi. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7 imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma chikwata chevanhu 26 chichashanda savana chipanga mazano kwavari kana kuti Presidential Advisory Council. Asi vamwe vanhu vakadomwa vanoti vanga vasati vaudzwa zviri pamutemo, uye vamwe vakaita semunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vanoti vakadomwa havo, asi pari zvino havaone zvakakodzera kuti vaite basa iri nekuti vakawandirwa nerimwe basa. Vamwe vari muchikwata chemazita akaziviswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vanosanganisira amai Divine Ndlukula, muridzi weZimbabwe Independent neNewsday vaTrevor Ncube, Dr. Norbert Mugwagwa, Dr. Godfrey Sikipa, Dr. Shingi Munyeza navakuda kwasheta Gwirei. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvina bhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda.
Kanzuro iyi ipapo mukuru wenyika agona kwazvo, nekuti nyika haingangoite mavhiyu emapolitician chete. Tinenge tichidawo vamwe vanoziya dzimwe area dzinenge dzichiafecta upenyu hwevanhu vatingati veruzhinji. Saka vanhu vaya vanenge vaiswa mukanso iyoyi vanhu vaya vanenge vainewo macondacts neruzivo rwakasiyana nerwune mapolitician. Ruzivo irworwu ndo runenge ruchidiwa paipa patinenge tichiti inonzi stakeholder approach, kuti mastakeholder vane chekuita nenyika vese, even though vasiri mupolitics, vanokwanisawo kuinfluenza vachitaurawo zvavanofunga nemaondero avanoita, nekuti maondero awo haafanani nekuona kunoita vanhu vemuMDC kana vezanupf. Ava vanhu vasarudzwa neruzivo rwavo rwenyika nemabasa anoita nemakondakts avainavo nekuri neuremu hwainavo mumagariro atinoita. Vanhu vati vatingati pachirungu vaiva vasarudzwa nehigh spending yavainayo in society, nekuti vanhu vanoremedzeka nezvavanenge vakaachivha muupenyu. Saka vanhu vakadaro vanhu vaiva kuti iziro wavo rinotaurwa rinoteererwa, vakataura chinhu vanhu vanoteerera kuti aiwa ataura vateerere.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamuponda vari kuchema chema kuti vanenge vadoma vanhu vamwe vari pedyo navo vakaita savatagwireya.
Aiwa, vatagwirei munhu webhizinesi, ndinu zvina bhizinesi, munhu anoita nezvebhizinesi rake. Notarisa pane vanhu ndaona pana pasta Neza, pane vanhu vakawanda vari palisti. Hatingade kudoma munhu umwe chete palisti ine vanhu vakawanda kudaro, moda kuti uyu azodai. Asi munhu anotozivikanwa kuti munyaya dzezvenyika, munhu anozivikanwa nezvebhizinesi, nekuti ndiwo atingati mastakeholder. Nekuti chatinenge tichida ndechekuti mastakeholder aya maviews awo anofanira kunge achiteererwa. Saka hatisi kuda vanhu vaiva kuti munhu anonzi card carrying member yepati. Aiwa, vanhu ivavo ndo vatisiri kuda imomo, nekuti vanhu vavo maviews awo ati already taken into account. Nekuti ndo vanhu vane maMP, vane macouncilor, masenator vatori reviewed. But webusiness maexperts hapana pawanga vachinyatsoteererwa chaipo chaipo, but hatingati matechnocrats aya.
Vanga vari muzvina bhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa. Dr. Pedzisai Ruhanya.
Dambudziko renyika riitire kuti hamuna zvipanga mazano. dambudziko riri muZimbabwe ndiri ku leadership nekutongwa kunoitwa nyika. Saka the leadership question nekutongwa kunoitwa nyika inoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane kuti nyika inotongwa sei, vanhu vanotaurirwa sei, vanotonga vanotonga sei, mitemo inoteedzerwa here, kodzero dzavanhu dzinoteedzerwa here, nokuti vanhu vese avo vaunganidzwa vavo mashamwari ezaanayo nevanhu vanozvibatanidza nezaanayo havasi vanokwanisa kuti nyika ingirembe. Ende nyika problem iri maise kuti economic nature ayo, the crisis yemuekonomi inobva mucrisis of governance. Saka zvinoda kugadzirirwa kuti utongi hwacho hunombotaudzwa sei, sarudzo dzinoitwa sei, mauto anoshanda sei, nyika inotongwa sei. Ndo zvekuti kwai vanhu vakadzi nevarume avo ndonditi vachaadvisa munanga vano vachiti advisa kuti ndii. Nyika haina problemu yemaadvisors, ine problemu youtongi.
Asi tiri kunzwawo kuti vamwe vadomwa vari kuti vanga vasina kusumwa, nekudaro vamwe vacho vaakuramba. Munoona sei nyaya?
Hazvina basa izvi. Kana wangodomwa nezano zvinoreva kuti ndishamwari yezano. Kana wazongoona kuti hazviiti zvazvimwe zvinhu plus vamwe vanhu anyatsokuona ike nezi vanhu vakaponwa nehurumende Munangagwa haana kumbobuda kana achiratidza kuti anoshishikana. Ndiyo mukuru wemauto, ndiye purezidendi wenyika, ndiye commander in chief. Akati zii vanhu vachingoroverwa mumatsaga vakanyarara. Saka vamwe vacho ni vanhu vavangoona kuti hapana kana chinobuda ipapo. Vanozviona kuti bara riri kutorwa nehurumende yavamunangagwa nemutevedzeri wavo vachiwenga yemhirishonga yekushandisa maagents estate yecorruption isingaperi vaidzi mugabe ndiye ari kurapta corruption iri kungoitwa. Vanoziva kuti mazwi avo achatozobuda atosvipa zvacho sekusvika murufu.
Nyanzvi munyaya mune zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvepamusorosoro paunivesity of Johannesburg muSouth Africa, Dr Pedisai Ruhanya vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe madzimai nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika nezuro vakapfeka mbatya nhema senzira yekushoropodza kubatwa chibharo kwevanhukadzi uye kuratidza kubatana kwavo nemadzimai anonzi akabatwa chibharo pamwe nekushungurudzwa nemauto nemapurisa munguva yemhirizhonga yakaitika munyika masvondo adarika. Vashandi vemizinda inosanganisira yeAmerica neSweden muZimbabwe, kusanganisirawo vamiriri vemizinda iyi, vakabatana nevanorwira kodzero ava kuburikidza nekupfekawo mbatya nhema. Madzimai ekune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nedziri mhiri kwemakungwa vanonzi vakapfekawo zvipfeko zvitema vachiratidzawo rutsigiro rwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe mudzimai akaendawo kubasa akapfeka nhumbi nhema uyo atya kudongwa nezita rake.
Zvakanakai madzimai vakabatana vachipfeka nhumbi nhema pavanga vari mashandiro kumabasa kwavanga vari. Urongwa uhu ndinoona hwafamba zvakanaka chaizvo nekuti hwaitika murunyararo. Tanga tichida kuita urongwa uhu runyararo, saka ndiri kuona izvi zvaitika. Ende tabatanawo zvakare nevanhu vechirume vamwe vanga vachipfeka nhumbi nhema vachibatirana nesu pamwe chete. Riri donzo rimwe chete rekuratidza kushungurudzwa kwaitwa madzimai. Taonawo zvekare even vamwe vedzimwe nyika dzakatitenderedza vachipindawo muchirongwa ichi vachipfekawo nhumbi nhema. Shamwari dzedu dzimwe dzekusouth Africa, dzimwe dzekubotswana, dzimwe dzekune dzimwe nyikawo dzisiri pedo nesu dzakaita sekunana Norway nekuamerica kwamuri uku vapindawo muchirongwa ichochi. Saka taona zviri zvinhu zvatifadza kuti chirongwa chedu chabudirira.
Asi munoona here chichikwanisa kuendesa shoko ramuri kuda kuti ringe richinzwikwa kune vari mumasimba?
Sekutanga tinoona sechinhu chaita kuri kutanga, hatisi kugumira ipapo, tichatsvaga zvimwe zvatichaita zvekare. Asi taona mameseji edu asvika nekuti tazenge tichikushandisawo zvakaita sana social media, kwete kungoratidzira kupfeka kwatanga takaita. Asi tanga tichikuisawo mashoko mamwe atandichiisa ichinyora kuti chiadresa kune vanhu vakasiyana-siyana vari muutungamiriri kuti vaone kuti vakadzi vari kutaura nyaya yekuti kushungurudzwa ngakupere, uye vanhu vakashungurudzwa vari kufanirwa kuwanawo rubatsiro, vari kufanirwa kuwanawo justice. uya awo wakashunguruza varikufanira kuti vabatwe vagoonekwa vari kupiwa mutongo wavo. Saka uku ndo tingati nhanho yekutanga, saka ticharamba tiri kungoita zvimwe zvekuti tigoonekwa tiri kunzwikwa, nekuti isusu tasarudza nyaya iyi nekuti dzimwe nguva tikada kuti tiraidzire tichipinda mugwagwa tinozoonekwa madzimai aakurohwa zvekare. Saka tamboturegai timbotanga nekungopfeka nhumbi nhema tiri mabasa atinenge tiri, tozoramba tichienderawo neumwe urongwa mazuva ari kuteera.
Tiri kuonawo kune vamwe vari kubuda mumadande mutande umu nemamwe mapoka ezvekuburitswa kwenhau vari kupokana nenyaya yekuti kune madzimai anonzi akashungurudzwa munguva iyoyi nemauto nemapurisa, vamwe vachiti andofunga kunyepa. Imi munoti iwo?
Tinyanyokadzika nenyaya iyoyi nekuti kazhinji kacho panoshungurudzwa madzimai zvinonetsa kuti mudzimai abude pachena kuti ndashungurudzwa nemutoo iwoyo, nekuti tikaona mumagariro edu isusu kuti mukadzi abuda achiti ndashungurudzwa zvinomutorera nguva yakareba kuti akwanise kutaura. Kazhinji kacho nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai nekubatwa chibharo inyaya dzinozotaurwa dzimwe nguva patopera makore chaiyo. Saka zvinhu zvinoitika kazhinji, asi kubuda kwataita kuchaitawo kuti even madzimai akashungurudzwa asati anyatsobuda pachena agokwanisa kunge vari kubuda pachena, tigokwanisa kunge tiri kumasapotawo semamwe madzimai uye sevamwe varume vabudawo nekubudira kwavaita uko. Saka zviri kutaurwa nevanhu ava vanhu vasinganyatsonzwisisa nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai nemutoo uwu nekuti zvinoitika. Uye kazhinji kacho vakadzi vakataura kuti ndashungurudzwa, chekutanga vanhu vanongoti kunyepa, asi isusu semadzimai anoziya nekuti tinoshanda nemadzimai tinokurumidza kuwanikwa tiri kubhiliva vamwe vedu nekuti tinoziva kuti zvinoitika.
Tiri kunzwawo kuti madzimai akashungurudzwa acho havasi kuda kubuda pachena kuenda kunomangara kumapurisa. Tinonzwa kuti kune mudzimai mumwe chete chete akwanisa kubuda pachena.
Nyaya iri kunetsa ndeyekunzi enda unomhan'ara iwewe kune munhu akakushungurudza.
Vanga vari mumwe wemadzimai akaenda kubasa nezuro vakapfeka mbatya nhema vari parunhare nestudio 7. Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika nenhepfenyuro. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti vashandi vehurumende vambomisa urongwa hwekurangwa mabasa muchure mekunge hurumende yavapa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakakurudzira kubatana muhurumende pamwe nemubato reZANU-PF. Nepenyuro yeZBC ine musoro wenhau unoti mutauriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, muzvare Linda Masarira vakawanda vari muSouth Africa muchide mekutambira mashoko kubva kubato reMDC ekuti vachakuwadzwa zvichitevera kufumura kwavanonzi vakaita urongwa hwebato iri hwekuda kupidigura hurumende yavamunangagwa. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Mhoroi mhoroi zvakare vashamarari vekustudio 7, tinofara chaizvo kuva nemi muchitigwera mashoko ari kuitika munyika medu muZimbabwe. Ini ndinonzi Kide Remogendoka, ndiri kuno zvangu kuHood Street ndiwe reZanini tichidarika nepaGravity Road tichibva kuZanini. Ndinofara chaizvo nekuti zvisa zviri kuitika munyika medu meZimbabwe, asi chikumbiriso kwandiri handisi anorerekera kumapato, handinei nezveZANU-PF, handinei nezveMDC, asi ndinokumbira kuti nyika yedu inyika yakanaka. Vakuru vari kutonga nyika nevari kukwikwidza kutonga nyika, ndaingokumbira zvangu kuti vaise musoro pamwe chete kuti vabudise chinhu chimwe, hongu tinoziva kuti machongwe mawiri akaitika pamba panowa nekurwa kukuru chaizvo asi apa tiri kutaura nezveropa revanhu tiri kutaura nezvekupenyu kwevanhu tiri kutaura nezvekugareka kwevanhu kuti please ndapota hangu rufu ngaruye nenguva yacho yokurwara kwete kuti rufu runouya nekurwa kana kuita sei ropa rakadeurwa hongu rakadeurwa munguva yakare but hatikari kuti pange pachideurwa zveropa munguva ino yatiri kurarama please ndapota musoro pamwe chete ndokumbirisisawo ndatenda zvangu
kwazuwai vapakuri vegapu ndadai kugutsa nyika yese kana kuti pasi rese restudio 7 aiwa munotibikira zvinhu zvakanaka zita rangu ndinoitwa Patten Kuze ndiri muno munzvimbo yesouth africa inonzi Woodspruit pabhodha reLimpopo province nemupumalanga province right mashoko andiinawo andinoda kugoverana nevateereri vestudio 7 ndeokuti pane zvinhu zvizhinji zviri kutadzisa nyika yedu kuenda mberi chokutanga ndechokuti hama dzedu kana kuti vakuru vedu vakabva kuchimurenga chakasunungura Zimbabwe mupfungwa mavo munokutaura kuti takaunza utongi hwejekerere asi pamaitiro avo havana kuchavakaunza chinonzi chekerere chavo ivo ndechokuti kana munhu asina kuenda kuhondo hazvigoni kuti angatungamirira nyika iyi but vanokanganwa kuti vana vese nhasi vari kuti handizvo zviri kuitika izvi pamwe chete nanasorojena pamwe chete nanagogo munzvimbo dzakasiyana-siyana ndivo vanhu vacho vamwe chete vamwe vakazvarwa nevanhu vakatsigira rusununguko vamwe vacho vakatobva kuna ivo vakaenda kuhondo saka naizvozvo ivo vane pfungwa yekuti ivo chete vakaenda kuchimurenga ndivo vane kodzero yekutungamirira nyika but izvi hazvichadi simba zvava kuda unyanzvi hunobva mufundo dzatakawana zvichienderana nokushanduka kunongoita pasi
ine zita rangu ndinonzi Knowledge Muchenga ndanichida kubvunzawo kuti takanzwa president wedu vamunangoga vachiti mapurisa nemasoja vakange vachirova vanhu zviri pamutemo vanofanira kuti vasungwe vanosungwa zvechokwadi here kana kuti kutaura because vanhu kuti vasungwe vakanga vambotumwa naani chakaita kuti vaende kunorova vanhu ndezvemusoro wavo here kana kuti pane vanhu vakavatuma saka ndoda kuziva kuti vanosungwa here zvechokwadi
makadi vajonga kandimire nevamwe vese vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwa Gertrude Godusa ndiri mukati menyika yesouth africa ndakapinda muno mu2008 chakandisumudza kubva kumusha inhamo yekushayiwa mabasa chaiyo tapinda muno basa ratiri kuita ndiri kunopurura maberisi mukati memapurasi evarume mukatarisa maoko edu aya vajonga mukamira mukati timhorosane tinonyara kuti tikumhorosei nekuda kwemaoko mashatiro aaita maoko evakadzi akuita kungai mabhinyari kuno unonyara wega kuti unozoti zuva refriday rasvika kuti ndikawacha vamwe maoko anga chena ashata maoko asi chimiro chiri chokuti toindepi kumusha kwedu hakuna mabasa takatsva kudumbu nekumusana tikatarisa mamiriro akaita mukati menyika yezimbabwe vajonga ndiri kunzwa kubatikana zvakanyanyisa hurumende iripo kana ichitaura kuti yakabirwa mayunifomu ikabirwa nepfuti ikagobirwa nemota vanhu vakabayiwavo vakuchienda kuchinoparadza vanhu mukati menyika iyo sehurumende inoda vanhu yakanyarara yakatarisa kuti vanhu ngavaparadzwe nembavha iyo iripo ngavarege kutiita ngu vanhu vasina kuenda kuchikoro vanavo ngavatinyare vanhu vatirespekta chinonzi nyika vanhu ingavaipedza nyika yacho hamusisina kana munhu wavachati munhu vachada kuzosara vachitongani vanhu ngavanyare manavo
tinotenda vateereri vose vane mashoko atakwanisa kushandisa muchirongwa chino muchirongwa chanhasi tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mubatanidzwa wemauto ari kutungamirwa nesaudi arabia uri muyemen unoti wagadzirira kushandisa chisimba chakawedzerwa mukumanikidza vapanduki vechihuthi kutevedzera chibvumirano chekumbomisa kurwisana muguta riri kumahombekombe reHodhidha. Vachuchisi vehurumende yeAmerica muNew York vanoti pane humbo hwakawandisa hwekuroverera chizvarwa chekuMexico chinonzi chaitengesa zvinodhaka Joaquin El Chapo Guzman. Matunhu ari pakati pekumawirira kweAmerica anoti Illinois, North Dakota neMinnesota nezuro akarohwa nechando chinonzi hachisati chamboitika munyika yeAmerica. Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinoti kuSiberia neAntarctica kana pamusoro pegomo reMount Everest kwaitodziya pane matunhu aya. Nezuro matemperature maguta anoti Chicago neMinneapolis yaive pasi -30% degrees Celsius, kureva kuti kwaitonhora zvekuti kana hamba hayaikwanisa kukwira muti. Vana chiremba muguta reMinneapolis vanonzi vari kurapa vanhu vakapiswa nechando ichi, vamwe vavo zvekupiswa kusvika pamabhonzo zvekuti vachatodimurwa mitezo yavo. Zvikoro mumatunhu aya zvakanga zvakatovharwa uye veposvo vanonzi havanawo kufambisa matsamba nezuro nekuda kwechando ichi. Mwando uyu vakapararirawo nematunhu akawanda kwazvo emunyika yeAmerica kusvikawo kuno kuWashington DC uko kuri kutonhorawo zvakanyanya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vatawanda Chief Shoshe Jokora avanogara nemhuri yavo mudunhu reNorth Dakota kuti tinzwewo kuti vari kurarama sei nechando ikoko.
Kuno kwakaoma, chando chacho charova region yese yeMinnesota, North Dakota. Chinobikwa kuno chando, totoziva kuti chiri kuno. Asi cherwendo runo, aiwa, tanga chitokwidza hamba mumuti. Tanga chirova zviya zvokuti ndatombofunga kuti dai paya pakaimba matavire kuti chando chinouraya, dai akadarika nekuno, hamene kuti aimba kuti chii. Nekuti tanga chirova zvekurova zviya.
Tinonzwa kuti chando ichi chinenge chatisiyanei nechinombowanikwa mune mamwe makore. Zvii zvamungati zvanyanyosiyana rwendo runo?
Ini ndagara kuno makore manomwe. Handisati ndamboona chando chakadai. Handisati ndambotonhorwa sematonhorero andaitwa nhasi. Nekuti unongoti kungobuda panze, kungorohwa nemhepo chete, maoko aya anenge atooma, akutotanga kutovava. Ukangoramba uripo maminitsi anokwana kuita gumi, unenge watoverera neavanoti frostbite. Unotogwara sauno unodamburwa ruoko chaivo. Saka changa chakaoma. Saka tosiyana nemamakore esaya.
Saka muri kukwanisa kubuda muchienda kumabasa here nekuitawo mamwe mabasa epamba?
Kwedu kuno kuNorth Dakota pazasi peMinnesota havavhari zvikoro, mabasa unongochitonzi munhu wese kubasa. Vekuchikoro nhasi ndovavhara, asi isusu kumabasa ndirikutoriko izvozvo.
Muri kufamba sei nechando ichochi?
Iko zvinezvi nekuti chichirungori chando, asati zvanyanya kuita kuti ichiita chando chiya chinotsvedza chiya chiya. Saka tinenge tichifamba zvedu, chinenge dambudziko rinenge ringoripo kuti paunenge wabuda panze, tinokurova chando zvacho zvokukurova zviya ichi. Asi manje mangwana ndofunga kukangoita kazuva nechando chinenge chaapasi ichi, munenge maakutsvedza mumugwagwa umu zvokuti chero nenjodzi dzinoti wedzerei panguva yakadaro iyoyo.
Ndambonzwawo vamwe vachitsanangura kuti matonhorero aita chando chegore rino hanzi kana wakafashaidza mvura ukaidira pasi apo inobva yangogwamba. Ichokwadi here kana kuti vanhu vava kungowedzerawo kuti nyaya dzinakidza?
Aiwa, hakusi kuwedzera, ndo zviri kutoitika chaizvo izvozvo. Zvaangofanana nekuti kana kashiri chaiko chaiko unogona kungokaona kakatooma kari pamutapo kana kuti kakamira papoo remagetsi, kakangogara ipapo katooma nechando. Ndo marovera ari kuita chando chacho iwayo. Chiri kunyatsorova zvekurova zviyaizvo.
Saka munenge makapfeka zvakadii pamunozobuda muchiita mamwe mabasa enyu apa?
Kutovirikidza, tinoita anonzi malayers, ekuti unotanga neka t-shirt, woenda kajuzu, woenda kasweta, woenda zibhachi manje, wotora zibhachi riya rawanga kugumisira kupfeka makore akapfuurayo, ndovaunozotora wozoti kwii pamusoro. Asi mushonga wacho kupfeka malayers nekupfekawo magloves mumaoko omu nemumakumbo omu, unenge wakapfekawo mahand warmers atinoisa mukati momu anenge achiita kuti soka dzirambe dzichidziya idzi, zvikuru sei kana uchimboshandira panze zvatinoita izvi.
Avanga vari chisorwa cheZimbabwe vatawanda Chief Shoshe Jokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Vateveri wemutambo wenhabvu vari kushushikana nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari yavari kufanirwa kubhadhara kuona mutambo weAfrica Cup of Nations pakati peZimbabwe neCongo Brazzaville musi wa24 kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZifa vatovisani Gwesela vanoti vanoda kugara pamabase 15 kusvika 18 vachabvisa madhora makumi mashanu kubva pamadhora gumi, uye vanoda kuona mutambo uyu vari kunogara mbozha vachabhadhara madhora mazana maviri kubva pamadhora makumi mashanu. VaGwesela vanoti matikiti ekupinda kuona mutambo uyu ari kutanga kutengeswa musi wa1 kukadzi, uye hapana matikiti achatengeswa pamagedhe musi wemutambo. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatewoedzera chibaya vanoti nemamiriro akaita zveupfumi munyika mutambo uyu wanga uchifanira kuita madhora mashanu chete.
Mutambo wenhabvu uyu uruti remei nekuti nyika mazano mamiriro akaita nyika nemadhora kuta zvinhu ayakaya. $10 vaiwanza de vangu isapa 5 payagara ichingoveri.
Aimbotambira Caps United Charles Manjera anotiwo mari dzaiiswa nevezifa idzi dzinodzinga vanhu kumutambo uyu sezvo Zimbabwe iri kuda chaunga chinokuzirira kuti vatore point imwe chete yavari kuda zvakanyanya. Mumwe muteveri wenhabvu vatatenda Makazhu Feremango vanoti ivo mari yatarwa iyi ichaita kuti maWarriors ashaye vachauya kunhandare kuzovatsigira.
Ndinoona zvisina kukodzera nekuti hamupinde vanhu vakawanda. Waifanira kungouita $5 kuita kuti vanhu vakawanda vapinde vaonewo bhora kuita kuti tiikunde iyo Kongo yacho, nekuti vanhu vakapinda vashomaka hapana vaite manyukunyuku vatambi vedu.
Asi kune vamwewo vashoma vakaita sava Oliver Musongoro vanofunga kuti madhora gumi ndiwo anoenderana nemutambo mukuru uyu.
Aiwa $10 iri fee kuzoona tasvika muna machika. Aiwa $10 iri fee zvokutoti devai totengesa matikitsi acho totogara tatotenga matikitsi.
MaWarriors anofarira kukunda kana kuita mangange kuti abudirire kuenda kumafinal e 2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt kubva musi wa21 chikumi kusvika 19 chikunguru. Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina iri nemapoints masere, mapoints maviri pamusoro peDemocratic Republic of Congo. Congo neLiberia dzine mapoints mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Kariati nenhau dzemitambo. Tinoziva kuti vateereri vedu vanenge vachida kunzwa kuti mitambo iri kufamba sei munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma chikwata chevanhu 26 chichashanda savana chipangamazano kwavari kana kuti Presidential Advisory Council. Madzimai nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika nezuro vakapfeka mbatya nhema senzira yekushoropodza kubatwa chibharo pamwe nekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.